Mangwanani akanaka vateereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu akateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live pa Facebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe Council of Churches inokurudzira hurumende kuti ishande nevemakereke mukunyora mitemo ichashandiswa nevemekareka mubasa ravo. Sangano rechitungwiza and Manyame Rural Residents Association rinoti vanhu vave kupondwa nekuda kwekudzimwa dzimwa kwemagetsi usiku. Tichanzwa zvinobva kwamurimi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti iri kunyora mitemo inofanirwa kutevedzerwa nevemekereke mukuita zvebasa ravo. Hurumende inoti vamwe vanhu vari kushandisa makereke kutyora mitemo uye kuita zvisakafanira zvinosanganisa kubudisa nekupinza mari munyika zvisiri pamutemo, kubata vanhukadzi chibharo, kushandisa vana panyaya dzebaponde nezvimwe. Hurumende inoda kuti makereke azivise kwaanowana mari uye kuti vanoishandisa sei. Munyori wesangano remakereke reZimbabwe Council of Churches, mufundisi Kenneth Mtata, vaudza Studio 7 kuti vemakereke havasati vakumbirwa kupa maonero avo, vachiti mitemo haina kuipa zvikuru sei kana ichibatsira kuchengetedzwa kwevana nekudzivirira kuparwa kwemhosva muzita remakereke. Vakurudzira hurumende kuti iite bvunzurudzo yakakwana, vachiti mitemo haitirwi nhasi kwega asi ichashandiswawo makore ari kuuya. Tabata mufundisi Mkata kuti tinzwe pamire sangano ravo.
Tinovimba kuti nyaya yekunyora mirayiro ine chokuita nokufambiswa kwemakereke inyaya isina kuipa. Chainotsvaka ndechokuti inoda kuti paitwe bvunzurudzo yakakwana, kana kuti yatingati consultation yakakwana nema stakeholders. Tinotarisira kuti kune mirayiro inoshandiswa kuronga mashandiro anoita masangano akasiyana siyana akaita se masangano ezvemitemo, maloya. Tinoziva kuti kune mirayiro ine chokuita nemasangano akaita sana chiremba, madoctors. Tinongovimba kuti murayiro iwoyo unofanira kunge une element yakakura yeself regulation, sezvinoita mamwe mapazi akazvimiririra. Saka tinoona sokuti chinhu chinogona kushanda zvakanaka kana murayiro uyo ukaitiwa nekubvunzurudza vanhu vanobatikana nawo murayiro wacho.
Zvingazviva zvakanaka here kana hurumende yopindira muminamato yevanhu?
Sekuona kwedu Wande, constitution yedu inotaura nenyaya yekodzero yezvechitendero, kana kuti yatingati right belief, religion and culture. Bumbiro redu remutemo rinotaura nzvimbo dzakawanda pamusoro pamwari. Chatisati tava nacho ndechokuti tive nemutemo wokuti unotaura kuti zvinorevei in practice. Saka chatinofunga ndechokuti mutemo wakadai hauna kuipa, asi zvatataura une ngozi kana ukaitiwa usina kufungisiswa zvakanaka kuti ungabatsira sei kuti basa iroro rinoitiwa nemakereke rifambiswe nenzira inofambirana naiwo makereke achipawo muono wawo. Kuona kwedu ndio ndekwekuti mutemo unotsvaka nzira yatingati makereke angaita sei kuti self regulation yavo ive strong. Uyezve zvinobatsirawo kuti zvibude pachena kuti zvinhu zvakaita sedzimari, zvinhu zvakaita sekushandiswa kwemasimba kunoitwa makereke, mabumbiro emutemo, kudzidza, zvinhu zvakaita sekubata michato kunoitwa makereke, zvinhu zvakaitwa sokudzivirira kukanganiswa kwevana, kana kuti vana vasikana, chero vana vakomana, zvese izvozvi kana mutemo uyu ukaitwa zvakanaka zvinotibatsira zvikuru kuti makereke abatirane pamwe chete namamwe masangano anodzivirira kodzero dzevanhu. Asi zvine ngozi yekuti kana usina kuitwa zvakanaka mutemo iwoyu unogona kushandiswa kukanganisa kodzero yevanhu yokushumira kwakasununguka.
Inini vemakereke, hurumende yakambosvitsawo shoko kwamuri here kuti ndizvo zvairi kufunga kuita, ikakumbira kuti muibatsire pakunyora mirayiro inozokwanisa kushandiswa mukuona kuti makereke anoita zvinhu nenzira kwayo?
Hatisati tawana wande kukoka kwehurumende kuti tisewo muono wedu, asi tinovimba kuti kana prosesi yatanga tinovimba kuti hurumende ichataura nesu kuti tingaitawo contribution yedu yakadini. Tinovimba kuti mitemo yakadai haisi kungoitiwa yakatarisana nezvinhu zvinenge zvichiitika nguva iyo ino, asi kuti kana uri mutemo unofanira kuzova mutemo unobata nguva yakareba.
Avo vange vari munyori weZimbabwe Council of Churches mufundisi Kenneth Mutata vari parunare kuBarcelona kuSpain neStudio 7. Mukuru werimwe sangano revagari rechitungwiza and Manyame Rural Residents Association vaMarvelous Kumalo vanoti nzvimbo yechitungwiza yaberekera ingwe sezvo vanhu vave kupondwa nekuda kwekudzimwa dzimwa kwemagetsi usiku. VaKumalo vanoti mapurisa mashoma zvekuti vanhu vave kutoita mushandira pamwe kuti vazvidzivirire kumbavha dzorura munharaunda mavo. Magetsi ari kudzimwa kwenguva yakareba sezvo Zimbabwe iri kutadza kubhadhara zvikwereti kumakambani anoita se Kahora Basa yekuMozambique uye Eskom yekuSouth Africa. Zvesa inotiwo magetsi ave kunyanya kushayikwa nekuda kwekushomeka kwemvura kuKariba Dam kune mamwe magwenya emagetsi. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo nharembozha yavo yange isiri kudavirwa. Mukwezi yanyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaKumalo.
Zvakaoma mukoma nokuti tambudziko remvura iri harina kutanga nhasi, rava nenguva riripo. Zvino vanhu vaisimbonorarama nemvura yekuti vamwe vaitonotenga mvura kana kubatsirwa mune mamwe machechi anenge aine akateera zvibhorani. Zvino nekusaika kwakuitika magetsi kwabva kwaita kuti chero mabhoozi aya mamwe asi akaterwa haasakwanisi kuti abatsire vanhu nemvura nekuti pane pasina chinei chiripo nenyaya yedambudziko remagetsi. Saka vanhu vaakutorarama nekutonowata murwizi kana vaine hembe dzavanenge vasida kuti vawate kana dzimwe mvura dzekushandisa kudira mumatoileti neinei, vanhu vaakutonochera mvura dzemurwizi vochizotambudzika kuti vachiwana yekunwa neyekushandisa zvimwe zvemumba zvakaita sekunwa, kubikisa nezvimwe zvakadaro. Saka dambudziko remvura ndingati ranyanya kuwedzerwa nekushayikwa kuri kuita magetsi muno musitungisa.
Magetsi ari kudzimwa kwenguva yakareba zvakadii?
Magetsi mukoma inyaya yekutoti vanhu havachawaziri. Anouya na10 usiku avazivi varara, 4 kana kuti 5 o'clock kuseni anobva aenda. Saka tingati nguva zhinji zvayo kunyanya vana vadika vanokasika kurara vachiti nonoke ikumuka havatatozivi kuti mune magetsi.
Saka zvakutoreva kuti vanhu havachafambe usiku nekushaika kwemagetsi vachityira upondo.
Muri kutotaura semuri kuno mukoma kuno kusitungiza izvozvizvi zuva nezuva patswana svondo rakapfuura pakapondwa vanhu vairi. Umwe atangobuda mumba achiti ndane nzara kuma 66 ndunzwa kuda ma cream donuts akabata 10 bond ndokutourayiwa. Mbavha dzaakutobata vanhu kubva kuma 6 chaiko rima rikangotanga kudai vanhu vaakutobatwa nembavha vanhu vari kupondwa. Mudzimba chaimo vanhu vari kubirwa zuva nezuva nokuti rine dzingoririma chete pasina chaedza chine chiripo. Saka mbavha dzarura nekuda kwedziko rekushaikwa kwemagetsi iri.
Ko mapurisa anenge aripo here vari kubatsira here?
Yeah, munoona mapurisa nguva zhinji vanenge vachitenderera vari mudzimota dzavo. Saka mbavha idzi dzinotoziva kuti nguva yakati dzinenge dzine dzakatodyarana kuti vanenge vachiziva kuti nguva mota iri kwakati. Saka hapana kubatsira kwakanyanya kwandingati kuripo nokuti tiri kunzwa mareports izvozvi vanhu vaakutoita zvikwata zvikwata. Voita vanoti maneighborhood watch committees aya emudzimba ekutongoti mubatsirikane vanhu mobvisa pamba pega pega $1 kana $2 pamwedzi yekubhadhara vacho vanenge vachizorara vachitendererawo kutiwo zviitewo nani. Asi hazvizi kukwanisa kupedza dambudziko reumbavha nekubirwa kwevanhu.
Mukuru wesangano revagari rechitungiza and Manyame Rural Residents Association vaMarvelous Kumalo vange vari parunhare muHarare. Nengo nanhatu dzeparamende dzakanga dziri kuMoscow kuRussia uko dzaisangana nevamwe vamiriri veparamende vanobva kune dzimwe nyika pasi rose vachiziya nezvouwandu hwenyanya dzeugandanga pasi pose. Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaKindness Paradza veZANU-PF vanoti chikwata chavo chaisanganisa nhengo dzemapato ose ari muparamende chichitungamirirwa nemutungamiriri weparamende vaJacob Mdenda. Vaparadza vanoti musangano uyu wakaona kuti zvimwe zviri kukonzera kukura kweugandanga inyika hombe chaidzo idzo dziri kubatsira magandanga nemari pamwe chete nezvombo. Ngati nzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
KuRussia tanga tiri maMP epasi rose tichisangana tichiyeuchidzana kuti pakamira sei kwatinobva panyaya kunyanya nyaya yeterrorism nenyaya yeextremism nyaya yevanhu vari kungotora zvombo vachirwisana. Tikazoona futi kuti zvimwe izvi zvinotokonzerwa nenyika hombe chaidzo dzatinoti muchirungu masuperpowers ndo vamwe vari kutota yenonzi muchirungu state sponsoring materialist organization. Saka takati ngazvimire izvozvo tikati sama MP tichanotaura nemagovernments edu. Takazoita umwe musangano futi wema MP eAfrica neRussia kuti tione kuti tingadyidzana sei seAfrica neRussia. Handiti muri kuziva kuti iye zvino takaita chirongwa cheAfrica chinonzi Africa Continental Free Trade Area. Saka tichiti kune Russia chiuyai Africa yavhurika chiuyai muite mabhizinisi kuAfrica. Kuno kuZimbabwe maRussian totori nawo ari kuita padaundere paari kuita platinum. Saka tiri kuda vamwe futi kuti vauye vazochera migodhi kana kuita zvekurima zvese kana kuvhura mamwe maindastry. Takavaudza wechi kuti kuZimbabwe kuno tatogadzira inonzi Zimbabwe Investment and Development Agency ZW. Saka iroro takati takuita one stop shop. Saka chiuya hii hamuchaneseka nokuti maenda kumaenda 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 kuti muchiwana mapemiti kana malicense. Saka vakafarana izvozvo. Saka ndozvotanga taendera kuRussia kuMoscow.
Makaenda muri vangani vakabvawo kuZimbabwe?
Takaenda tiri 7 vanobva kuZimbabwe vamuchangu vakazoteerawo futi. Asi takaenda tiri 7 maMP 6 anosanganisira mapato ese kusanganisira even veMDC veIndependent vanga varipo neveZANU-PF. Na speaker takatungamirwa na speaker wedu weParliament.
Makambotaurawo nezveurongwa hwekuti muchange muchienda kunyika dziri kunze muchinosangana nezvizvarwa zveZimbabwe pamusoro penyaya dzeDual Citizenship. Idanho ramuri kutarisira kutanga riini iroro?
Tatangomiswa nenyaya idzodzidzi nekuti takanzi neveku EU kuBrussels kuti chimboti paiwo nguva yekuti ma MP manyuwa ne EU agadzwe. Saka ndozvakatakamirira, saka zvichaitwa kupera kwaAugust. Saka tobva taenda tichatowana dzimwe mari dzekuti tirane maembassies aya, tichiwana mari kubva kumazimbabwenzi ari kumadiaspora. Icho chirongwa ichocho tiri kufamba nacho, chirongwa ichocho chekuti tizovapa madocuments ezimbabwe, angava mabirth certificate, madeath certificate zvitupa nemapassport. Iyo nyaya yatakatobvumirana kudhara napresident vanotoiziva nyaya iyo.
Avo vanga vari sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaKindness Baradza veZANU PF. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Mubepa nhau reHerald mune nyaya yekusungwa kwava Job Sikala vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende yava Emerson Mnangagwa. Chronicle ine nyaya yekutsvakwa kaita St. Luke's Hospital kuMatabeleland North pakaparara mishonga, mapepa evarwere nezvinoshandiswa mukurapa vanhu. Muchronicle nekare mune nyaya yekuvharwa kwemvura muBulawayo kwaitwa neBulawayo City Council ichiti inoda kuti mvura iri mumadhamu imbowedzera. MuDaily News gurukota rezvemari vamutulinyiwe vanokurudzira vemabhizimisi kuti vapamidzire vashandi vavo mari yemihoro sezviri kuitwa nehurumende. MuDaily News nekare gurukota reMashonaland East Apollonia Munjerengwi vanokumbira ruregerero kubato reZANU PF nevatsigiri varo mushure mekunge mufananidzo wavo vasina kupfeka zvakakwana watenderera zvine mutsindo pasocial media. Muchikamu chino semazuva ese tinopa vatereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Magabiko vashamarira kwa Studio 7. Inzongotaura pamusoro penyaya yakatanga tambonyuka yekuti Job Sikala zvataura ndezvemusoro wake. Zvinofamba sei kuti munhu anonzi ndezvemusoro wake iye munhu achitaura ari ebato? Ende zvaarikutaura zvacho izvozvo chakanganisa chii? Iye ari kuedza kutaura zviri kuitika. Vanhu veZANU PF havana kana zvavarombotibatsira. Zviri nani vabviswe. Ngavabviswe, vachindombonyengera, kunyange kuvanyengerera kana kutaura tanzi tichaita zvinhu zvinepisi. Havana chavanobatsira, varitongori kune kutipedza. Vachapedza vese mapillars aenda kujeri yeyo vanenge vakutomuuraya. Saka zvinova zvinobatsira, zvitori nani kana iri woo ingoita woo. Vanhu vangoziva kuti zvapera izvo, ivo vakarwira ngwani nyika ichitanzwa kuti kuitira kuti inake. Hapana chakanakisa chacho. Saka zvinanoti iyo generation iripo irwirowo zvayo zviripo nhasi kuti zvinakewo kubvisa ZANU PF yacho. Vanhu vakaipa mafananiti mweya vakaipa vari kutotambudza vanhu vezvanhu nyika yari kutambura. Hakuna magesi, hakuna mvura, ivo dzimba dzavo zvinhu zvese zviriko. Isi tingochema chete, tingochema tikatende kumastreet azi tokurova tikati zvakatanzi zvinokudai. Saka na havasitirana kuti tambozvinyengerera nezvavo. Zviri nani kuti kana pachinge pachingonzi ngaitewo, ngaingoitawo zvipere. Aita basa.
Washamarira weStudio 7 makadii? Sutiraiti kwese kuno. Ini ndoitwa Chris Godfrey Makwaza, ndiripo paCanada. Ndodangotaurawo zvangu panyaya yapresident vedu Nelson Chamisa yapaa kuti vaNelson Chamisa ndiri kuwanzwa vachitaura paStudio 7 vachiti hanzi ngatiti nhaurirano vaMnangagwa, nyika inake. Ngavatombomira vaMnangagwa vaite mesi dzavo. Ivo vaMnangagwa nemesi dzavo zvauri kufunga kuti zvinobuda, but vachazoona at the end kuti no, hamesi yaina anza. Ndo inonziya hanzi pagowa chubu skini yaenda kunze. Riri bhore iroro, skini yogowa chubu yaenda kunze. Mosha uzoti igobhoya kana kuti chii? Ngavambomire vachamisa zvakuda itacho. Of course vanhu vatambura zvavo, ya zviri kuoneka vachamisa tunzwa tsitina vanhu kuti avanhu vari kutambura. Asi kana vaMnangagwai vasingadi nhaurirano vachamisa ngavakamumanikidzi, ngavasiye zvakadaro zvo. Vachaona kuti haiwa noo metsi yaina anza iyi, vachazokumbira anza kuna vachamisa. Ndozviziya vachamisa, chimbomirai musamanikidze vanhu. Kana vachiita vachauya. Imimi kana mangotaura kairi katatu vasina kuteerera, siye zvakadaro. Tatenda.
Hello, magadi ini jono itu adzingai macam pandulor ni tori pamsoro pe magest ienya munda pas studio. Tak orang sotong kau jenji munya munda magest agar dekira kudiri sampir. Lepas pembelot tu musa nak balance. Kita pun ingin yang kita tahu. Kita tahu kalau ni munda kuasa, mungkin bawa kuasian, especially MTC Alliance. No kusam so baru balance. Kira part time.
Makadi wa shamarari ve studio 7 sitandi netwa Cleopatra Mtumba kana kuti Amai Milan ndiri ku Pretoria kusosha nguvi South Africa andina hangu zvakawanda zvandinoda kutaura ndinongoti kumbirawo kana muchikwanisa mundiridzirewo kasomuka Blessing Shumba kaanoimba achiti Aiwa Jehova, regai kuramba munyerere, regai kuramba musingataure, musanyarare baba, kovese vari mumajere, vakatadzeiko. Andizi wangu ustari sungwe chauti inozishi, but sungwe yoyo inongobata mweya wangu sone shurukitika mnyinkede Zimbabwe, ndatenda shangu.
Magadi pa studio 7 nindiri amai ndarwadziwa nasine kusungwa kwaitwa askara chanyanya kundirwadza ndechekuti askara vari kupomerwa mose kuti vanoda kupidigura hurumende askara vane masoja here anokwanisa kupidigura hurumende saka zvataakuona munyika medu mezimbabwe chokwadi amuna rusununguko nokuti kana vanotichidzvanyirwa pakutaura chaipo nyika yedu yezimbabwe chokwadi hurumende yaamunangarwa yakaoma nekuti ingadai isingati munhu tadza kutaura zvaunoda because tinoona dzimwe nyika dzakasiyana siyana mungawe muno muSouth Africa mungawe kuAmerica chaiko tinonzwa vachitaura zvavanoda asi awasungwi sezvatinoitwa kunyika yeZimbabwe saka tichiri kurarama pasi poudzvanyiriri chaiko ndarwadziwa ini nekusungwa kwaitwa asikana dawa waregera wabude.
Ya munangagwa ngatanga zvisungaiye kuti tizvote zvinosungisa zvekupidigura hurumende nechisimba iye zvakapidigura vamugabe zvinozikanwa pasi rose akasungwa nani ngachizvisungaiye tizvova kuti zvinosungisa kana kuuraisa matenda angu
mazukura sei vateereri vestudio 7 vatipenyuri vayo ndirokukwazisa nemufaro ichiri makasimba here ini ndirikutaura ndiri paCape Town ndirinzi Ishmael Mufusirwa ndiri kutaura peavo vakasungwa vachinzwai vakataura mashoko kuda kupidura gavhumendi yamunangarwa ko iye munangarwa paakapidura kana paakabvisa nechisimba vaimbova mutungamiriri wenyika varobert mugabe akasungwa nani mashoko haasungisi munhu kuti vatadza ngavasiye ngavabve kuyo vakasungwa nani vasaita rafu yakadaro munhu unokodzere kutaura zimbabwe haisati yasununguka.
Tunokudzoka tibve kusati tembo uya kunyika yedu apa meno zviri kufamba sei kuti vamunangagwa vari kunasirisa here kana kuti vari kutokwanyisa malolo.
Tinofara zvikuru nemameseji amunotumira avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Itai mameseji enyu mapfupi, musatuka vamwe uye taurai nemazwi anonzwika zvakanaka. Tovambotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nezuro South Sudan yakapemberera gore rechisere yaona kuzvitoka kuzere mukati menzara iri kuramba ichinetsa munyika iyi. Sangano United Nations rinoti vanhu vanopfuura mamiriyoni matanhatu vakatarisana nenzara muSouth Sudan gore rino. Zvimwe zviri kunetsa munyika iyi zvino sanganisira mamiriro yekunze, kusagadzikana kwezveupfumi hwenyika, uyezve kurwisana kunoramba kuchiitika mune dzimwe nzvimbo munyika iyi. Hazvanzi yemutungamiriri weSaudi Arabia nezuro yakamiswa mberi kwedare redzimhosva muParis kuFrance ichipomerwa mhosva yekurova mushandi wepamuzida wavo. Assad bin Salman, hazvanzi yaMohammed bin Salman, anonzi akatuma anomuchengeta kana kuti bodyguard rake kuti arove mushandi wavo anobva kuEgypt mushure mokumuona achitora mifananidzo mumba mavo. Tombotarisa zviri kuitika muAmerica. America inoti kutengesera Taiwan zvombo zvehondo kuedza kusimbisa kugarisana murugare kwenyika, uye hazvirevi kuti pane zvapinduka mukudzidzana kwayo neChina. China yakaudza America kuti irege kuenderera mberi nokutengesera Taiwan zvombo izvi mushure mokunzwa kuti bazi rehurumende yeAmerica rezvokudzidzana nedzimwe nyika rakanga rapa mvumo yokutengesera Taiwan zvombo zvehondo zvinopfuura mabhiriyoni maviri emadhora. Izvi zvakashatirisa China zvikuru nekuti haiwirirani neTaiwan. Nyika mbiri idzi hadzifambidzani kubva kurwisana kwakaitika pakati padzo dzichiri nyika imwe chete mugore ra1949. America inoti zvairi kuita izvi zvinobatsira kuti pave nerugare pakati peChina neTaiwan. Chopa chimbetu sezvo nguva yedu yapera regatimbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Zimbabwe Council of Churches inokurudzira hurumende kuti ishande nevemakereke mukunyora mitemo ichazoshandiswa nevemakereke mubasa ravo. Sangano rechitungwiza and Manyame Rural Residents Association rinoti vanhu vave kupondwa nekuda kwekudzimwa dzimwa kwemagetsi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru apo tichikupidzai dzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ini ndiri Tanonoka Wande, ndoti mosara zvakanaka.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Elingali bukanjani